chinicha ndaita chechi za Christmas ndakaenda kuchechi nezuro tanonamata nevatenderi vekumarongwe tikaita mass nenguva dza 9 PM nezuro pamisa ipapo takabhabhatidza vana vanokwana 24 takanamata kusvika pakati peusiku midnight ndobva tambotizororei asi vatenderi havana kuzorora vanga vachifara chaizvo vachiimba kusvika kunze kwaedza ndokuzoti nenguva dza 5 AM ndobva taita ine misa yemisi yechristmas day ndobva vatazoparira zvedu kuma7 o'clock tapedza misa.
Mapedza misa kuseni kuma7 chii chamazoitawo imiwo nemhuri yenyu?
Ndapedza nekuchechi ndobva ndaenda kumba kwedu kumhuri yangu kwandinoberekwa. Saka ndaenda kunoshanyira mhuri yemukoma wangu akashayika, mudzimai wake nevana vake vanogara kutafara. Ndinge ndine zvipo zvandanga ndakavagadzirirawo sababa vavo ndikanovapa vana vangu vafara chaizvo vachindiona ndichisvika ikoko vachitambira zvipo tichimisha naChristmas yakanaka. Ndabva ikoko ndabva ndazoenda kucommunity mavanafata vanhu ndinogara nekushanda navo tiriko vashanu togara pamwe chete. Saka taenda kunodya kese palunch. Patazopedza lunch nanafata vandogara navo ndazoenda kumba kwaamainini vangu mwana wehanzodzamai vangu. Saka ndina amainini vangu izvozvi kune hanzo dzavo mbiri naambuya vangu amai vaamainini nanasekuru vangu nevadzimai vana asekuru vangu. Saka tachandara zvedu tiri pamba zvechrismas.
Zuva iri rakakosha zvakadii semhuri kubva kumhuri yekereke pamwe nemhuri kwamabereko?
Izuva rakatikoshera chaizvo nekuti kazhinji ndo patinokwanisa kuungana nekuti munhu wese vanhu vazhinji vanowana zororo kubva kumabasa kwavo panguva yechrismas. Saka tinokwanisa kunge tichiomukete semhuri. Asi pamusoro paizvozvo pachitendero chedu tinokoshera kuzvarwa kwamambo wedu Yesu Kristu nekuti akazvarwa mumhuri. Mwari haana kungoerekana asvika pakati pedu asi akatopindawo mumhuri. Saka tinotora mucherechedzo wemhuri yakanaka yamariya nayosefa nayesu kristu tichivavarira kuti mhuri dzedu dzatinozvarwawo madziri dzivewo neutsvene neururami hwakafanana nehwairaramwa namariya nayesu nayosefa.
Shoko ramungasiyirawo vateereri vestudio 7 pane ino nguva.
Handoda kungokorokotedza vateereri vese muchiti makorokoto echrismas yakanaka. Muve nechrismas yakanaka nemhuri. Kana mukwanisa kusvika nemhuri dzenyu mugovera nemufaro wekuzvarwa kwemwanakomana wamwari. Kunyange dai zvinhu zvakaoma hazvo tiregere kusaita tsika yakanaka nekushanyirana nekukorokotedzana nekupanana zvishoma zvose zvatiinazvo.